Tatina zvinenge zvekuti hapana chataitika vachirumbotira kuti vapombe mvura. Tira kuti hapana yekuti vanogona kupai zvino vasati vakwanisa kupomba mvura iyo because zvikwanisiro vakakumbira mamwe makombiresa zvibva kuna naasimplazuva mari kubatsira ikoko.
Tiri kunzwawo kuti bazi reCivil Protection Unit raakubatsirawo ikoko. Riri kubatsira zvakadii?
Ya ndizvozvo varipo but at the moment hapana chinogona kuitika nekuti mvura mawandiro yakaita ka ende apa mvura iri kungonaya. Saka vanongovapo zvavo chiripo nechekuti mvura ikangopombewa chee ndokuti patange kubatsirwa. At the moment hapana zvinogona kuitika.
Mati maane ruzivo here kuti vanhu vangani vangadai vakavharirwa pasi apa?
Vanhu vakavharirwa munhamba yatiri kuhai 35 kwanzi vanhu vavari over 100 vakavharirwa. Ndo zvandawana izvozvo. Zviri kunzi 35 vari kutaurwa. Ndo vakapinda vakanyorwa mubhuku but tiri kuya nechekuti kwai pavanopinda paya kune vamwe vanozosangana navo pasi zvozoita kuti nhamba yayo isvike chii ku100 saka vanhu vakawanda chaizvo vari pasi but inyaya yekuti pari kuburitswa nhamba yevanhu vakanyorwa.
Ndiani muridzi wemugodhi uyu?
At the moment I'm not sure but ndichiri kutsvaka because panoratidza kuti pane vakuru chaivo vari mukati memugodhi uyu.
Migodhi mingani yakapinzwa nedambudziko iri?
Migodhi miviri. Hatiri padhuze napadhuze zvake iri muarea yemukadoma iyoyo.
Tichitarisa nguva yatorwa pasati paitwa rubatsiro vastole pachine tarisiro here yekuti vari mumugodhi umo vangadai vachiri vapenyu?
Haipapo tinganyepirana hapachina mupenyu apa chauda kurekaziwa mabhodhi kwete kuti kwanzi kwanganikwa mumupenyu haisinotipossible.
Imiwo sesangano revashandi vemugodhi munoona sei matano atorwa kubva musi wechipiri usiku paita dambudziko iri kusvika pari nhasi pasati paburitswa munhu?
Ya pari kunetsa ndechekutika mugodhi iyi inenge ichimainiwa ka migodhi inenge yakambomainiwa kudhara ikasiyiwa saka pane pasina mastandards akakwana zvokuti kana paitika dambudziko rakaita seiroro ka zvinorema kuti vanhu vadii vaburitsiwe. Saka ipapapo asi dai inge rimai inenge ichinyatsooparata ka zvine safety mukati yakakwana hazvizonyanyi kurema asi migodhi inenge yakambomainiwa ikasiyiwa mozouya vosangana nemanhu ndenge nemakorokozo ndenge achipindawo mukati imomo saka panonesa.
Tinoona kuti kune dzimwe nyika kwakaita tsaona dzakaita saizvo dzemumigodhi kunogona kubvawo rubatsiro rwekunyika dzakatoitawo sekuna naAmerica nevamwe vachienda kunobatsira ikoko nemishini yechizvino zvino. Zviri kuitwawo here izvozvo? Muri kuona paine urongwa here hwekutsvagawo vanobvawo kana kuna South Africa vane unyanzvi?
Pari zvino hapana chatitambotaurika ndibva kuda tovabudisai vari munomu vaone kuti kana vakoniwa nibvozodana kumu but pari zvino hapana vativadanawo vari kubva kunze.